mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu kabvumbi 10, 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vabatsire mhuri yeZimbabwe iri panguva yakaoma, kwete kushungurudza mhuri yeZimbabwe yakatarisana nenyatwa yechirwere cheCOVID-19. Tinokumbirisawo kuti mauto anenge apinda mumigwagwa aiswe pasi peutungamiri hwemapurisa vanoziva basa rekuchengetedza mitemo nerunyararo mukati meZimbabwe.
Hurumende inokurudzirwa kuisa mauto anoshanda muvanhu mazuva ano pasi pemapurisa.
We must make comfortable our medical staff so they don't think about themselves. They can think about us. We'll do our business government.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoita musangano nevana chiremba, vana mukoti nevanomirira vashandi vakakosha munyika. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakazivisa kuti mapurisa nemauto vachawedzera zvine simba kuona kuti vanhu vanogara mudzimba dzavo vachiita zvoutsanana uye havamiri kana kugara padyo napadyo. Zvichitevera mashoko ekuti mapurisa nemauto vari kupinda mumayadhi evanhu vachivarova, sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights nezuro rakamhangara kudare redzimhosva richiti rinoda kuti nyaya yavo inzwikwe zvechimbi chimbi. Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti mapurisa nemasoja ari kutyora kodzero dzevanhu uye vanogonavo kuparadzira chirwere ichi sezvo vachishanda vasina mbatya dzokuzvidzivirira. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinokurudzira hurumende kuti mauto ari kushanda muvanhu mazuva ano aiswe pasi pemapurisa. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vati mapurisa ndivo vanoshanda nevanhu mazuva ose, naizvozvo vane ruzivo rwemitemo yekushanda nevanhu. Tatadza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe pfungwa dzavo.
Kana mauto nemapurisa vachipinda mumigwagwa kuti vakurudzire vanhu kuti vagare mudzimba kudzivirira chirwere cheCOVID-19, zvakakosha kuti mapurisa nemauto vachengetedze mutemo, varambe vari pasi pemutemo, vasatyora kodzero dzevanhu kurova vanhu kana kuvhundutsira vanhu, asi kuti varangarire kuti chakakosha ndechekuti vabereki vaudzwe kuti vagare mudzimba vanhu vese. Uyezvewo ivo mauto nemapurisa ngavange vakapfeka hanzu dzekuzvidzivirirawo, nekuti chirwere ichi cheCOVID-19 hachina kuti uyu mupurisa kana kuti uyu musoja. Masoja ngaarangarire nzira dzemasoja dzekuzvibata nadzo, varemekedze vanhu vese, vasashandisa chisimba kana kurova vanhu, vatore mukana uno kuti vabatsire mhuri yeZimbabwe iri panguva yakaoma, kwete kushungurudza mhuri yeZimbabwe yakatarisana nenyatwa yechirwere cheCOVID-19. Tinokumbirisawo kuti mauto anenge apinda mumigwagwa aiswe pasi peutungamiri hwemapurisa vanoziva basa rekuchengetedza mitemo nerunyararo mukati meZimbabwe.
Tanzwa kuti pane makweta atoenda kumatare edzimhosva achipomera mapurisa nemauto mhosva yokushungurudza vanhu uye yokupinza vanhu panjodzi sezvo vachiita basa ravo vasina mbatya dzokuzvidzivirira.
Tinoziva kuti kune magweta veLawyers for Human Rights vaende kumatare pamusoro pevanhu vari kushungurudzwa kodzero dzavo dzichivhiringidzwa pane mudzimai akarumiswa nembwa. Hazvifaniri zvachose kunge zvichiitika. Vanhu vanofanira kunge vachikurudzirwa murunyararo kuti vachengetedze mutemo. Vanenge vatyora mutemo vanosungwa, kwete kurohwa kana kuti kutyorerwa kodzero dzavo. Hazvisi izvo. Tinokumbirawo vatungamiri vakuru vemapurisa nemauto kuti vagare vachiongorora kuti vanhu vavo vari kuita basa sebasa nemazvo, uyezve kana paine mupurisa kana musoja anenge atyora mutemo, ngaarangwe pasi pemutemo zvakafanira kuti vamwe vagovhundukawo vasarambe vachiita zvakaipa zvekutyora kodzero dzevanhu.
Avo vange vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, Vadhe waMavhinga, vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Emerson Mnangagwa neZuro vakaita musangano naana chiremba, vana mukoti nevamwe vakange vakamirira vamwe vashandi vakakosha munyika, vakaudzwa kuti zvakakosha kuti nyika iongorore vanhu vakawanda kuitira kuti izive kuti dambudziko recoronavirus rakakura sei munyika. Zimbabwe yave nevanhu vatatu vafa nechirwere ichi. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vapinda mumusangano wanhasi vaudza mutungamiri wenyika kuti zvikwanisiro zvekuongorora kuti munhu ane coronavirus here kana kuti kwete zvinofanira kuendeswa kumatunhu ese munyika, kwete kuti zvingeitwa muHarare sezviri kuitika pari zvino. Vana chiremba vanonzi vaudzawo mutungamiri wenyika kuti zvingave nani kana chipatara chikuru munyika chepari Renyatwa chikashandiswa kuvarwere vecoronavirus, sezvo chine michina yese inodiwa kurapa vanhu vakadai. Vana chiremba vatiwo chipatara cheWilkins icho chiri kushandiswa pari zvino hachina zvese zvinodiwa kurapa varwere vecoronavirus. Imwe nyaya yataurwa ndeyekuti vana chiremba, vakoti nevamwe vashandi vemuzvipatara vanofanira kuchengetedzwa kubva kuchirwere ichi. Zvanzwiwo vana mukoti vakawanda vanobatsira varwere vasingazive kuti vanhu ava vane coronavirus, uye zvinozobuda pachena panoshaya murwere. Vataura pamusangano wanhasi vati zvakakosha kuti vana mukoti ava vaongororwe kuti havana kubata utachiwana hwecoronavirus here. Vatiwo hurumende inofanira kubhadhara vashandi vezveutano mari dzekubatsirikana dzayakavimbisa, vachiti pari zvino mari iyi haisati yave kubhadharwa. Vamunangagwa vanonzi vabvuma kuti zvakakosha kuti vanhu vakawanda vaongororwe uye vavimbisa kutarisa zvimwe zvichemo zvavana chiremba nevakoti.
We must make comfortable our medical staff.
Vachitaurawo pamusangano uyu gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vati nyika inotarisira kuwana michina kana kuti marapid test kits ekuongorora kuti munhu ane utachiwana hwecoronavirus zviuru makumana, uye izvi zvichabatsira kuongorora vanhu vakawanda. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kusangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association kanawo kusangano revakoti reZimbabwe Nurses Association. Musangano asi unoitika mushure mukunge mumwe murwere wecoronavirus uyo aive nemakore makumi mashanu ashaya muHarare nezvo munyika. Mave nevanhu gumi nemumwe vakabatwa necoronavirus uye vatatu vacho vakashaya. Pasi rose chirwere ichi chabata vanhu vanosvika miriyoni nemazana mashanu ezviuru uye kuuraya vanhu vanosvika zviuru makumi mapfumbamwe. Zvichakadai, bazi rezveutano rave kuongorora mumwe mukadzi akashaya kuchiredzi nemusi wechipiri kuti ainge aine coronavirus here kana kuti kwete. Mukadzi uyu anonzi akaendeswa kuchipatara achifungidzirwa kuti aive necoronavirus, asi paakashaya ongororo iyi yange isati yaitwa. Mutumbi wemukadzi uyu hausati wavigwa, uye zvakabuda muongororo iyi zvinotarisirwa kuziviswa nhasi. Mune imwewo nyaya, kanzuru yeHarare iri kuenderera mberi ichigadzira zvibhorani zvakafa mumisha inogara veruzhinji kuitira kuti vanhu vawane mvura yakachena, iyo yakakosha pakudzivirira kupararira kwecoronavirus. Mutauri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vati vanotarisira kuti zvibhorani zvese muguta zvichange zvave kushanda munguva pfupi inotevera, uye zvichibudisa mvura yakachena.
Tiri kutarisira kuti nzvimbo dzose dzine zvibhorani zvichange zvichishanda, uye zvibhorani zvimwe zvichange zvichiitwa yatinoti inline chlorination kuitira kuti mvura ibve yangocheneswa isati yaenda kuvagari. Pamusoro pezviborani tiri kuisa zvematengi emvura kunzvimbo dzinogara vanhu kuitira kuti vanhu vange vachiwana mvura yakati wandei.
Mumiriri wemufako semunational assembly amai Susan Matsunga vanoti vanofara chose nekuti zviborani zvizhinji zvange zvakafa munzvimbo yavo zvakagadzirwa.
Agadzira iko zvino mabhos afo iri nderechi5 asi vari kupfuurira mberi neprogiramu iyoyi kuti pese pane bhohwe risiri kushanda vari kugadzirisa ende vanhu vari kufara zvikuru senezvokuitwa neHarare City Council.
Rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association nhasi rapa vamwe vagari vemuward 19 21 kumabvuku sipo nemasanitizer ekushandisa pazviborani kudzivirira kupararira kwecoronavirus. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Tarisa zviruma pepa nau anasi. Financial Gazette, sangano re Zimbabwe Coalition for Debt and Development kana kuti ZIMCOD rinokurudzira mabhangi munyika kuti abatsire mabhizimisi ane zvikwereti nekuapa nguva yokubhadhara zvichitevera kurwisana nechirwere checovid-19. Izvi zvinotevera mashoko abudiswa nesangano reConfederation of Zimbabwe Industries anoti makambani mazhinji ave kuendesa vashandi kumbonozorora vasingabhadharwi. MuFinancial Gazette mekare mune nyaya inoti nhare mbozha dzinoshandiswa muZimbabwe dzave kupfuura mamiriyoni 13. MuHerald vanoona nezveutano kuchiredzi vaAmadeus Shamu vanoti bazi rezveutano riri kuongorora chitunha chemumwe mudzimai akashayikira pachiredzi District Hospital nemusi wechipiri kuti vaone kana akafa nechirwere checovid-19. Chronicle rinoti vemabhizimisi nevanotengesa mirivo vave kutengesa nemari yekunze sezvakataurwa nehurumende kuti vanhu vanokwanisa kushandisa mari yekunze vachitengeserana muZimbabwe. Governor veReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudla vakazivisa kuti vanhu vane nemabhizinisi vanobvumidzwa kushandisa mari yekunze vachiti dhora rimwe chete rekuAmerica rinenge rakainzana nemadhora emuZimbabwe 25. Yaane nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Chokwadi kana dzimba dzacho ndirikuona kuti kutungamirirai do by do dzimba dzevanhu vamwe vakutofanira nzara vasisina kana chikapu mudzimba. Vanhu vari kutambudzika chokwadi. Dai paine zvinotibatsirawo kana hurumende yekwedu ichiitawo kuti tinogona kupindirawo muno kuti zvidai chokwadi. Isu hatina unhu yekutaurira muno Cape Town. Tikani tatotaurirawo imimi pamunogona zvamunogona nemasimba yanyu amunogona kutiitirawo. Tatenda hangu.
Ndiri kuno kuCape Town, Cape Town muri ndiri muKraaifontein. Cape Town ndiri muKraaifontein.
Madiko Mustisio 7. Mukutaura nataunogara pamwanezi apo Partenga. Izvo zvinzere zvirwere zviri kutsinza vanhu tinoita vanoti vafane nzara, nzara, nzara. Tanzania kugara muzimba chikafu hapana, tongorarama nemvura. Chikafu hachawanikwe, mashopu akavharwa nenhau yecoronavirus. Saka hama dzadiwa shuwa tokumbira kuti dei matibetserawo nhau yechikafu. Mari dzipo dzakavharwa zvese nemabhengi. Dzara mudzimba umo.
Shamarire Studio 7 maswera seiko neuwandu hwenyu paStudio 7 apo. Ini ndaswerawo zvakanaka palockdown ino ndiri muSouth Africa. Ndinoitwa Siyabonga Clive Chuma. Totarisa watungamiri wenyika dzakabudirira kunyanya kwamuri imi washamarari weStudio 7. vanhu vari kurwara kuna ana Britain vari kurwara wana Prime Minister Boris Johnson kwavo kungadai kuri kutadzawo kugeza maoko here kana kuti kusanitizer tobva taona kuti handizvo saka ndinodzoka pachirwere ichi ndichingoona sekuti inguva yekutambudzika iya inotaurwa kuna 2 Timothy 3 pa 1 yekunzi nguva yematambudziko ichasvika ndomatari matiri munguva yematambudziko nekuti hapana chinhu chaicho chiripo chingava chingazotiburitsa muzvinhu zvatakatarisana nazvo chaakudiwa zvino munamato kana uri munamati kune vanopirawo midzimu wopirawo midzimu achikumbirawo wari nyika dzimu kuti wavabatsire munhu paari muono wangu haukurudziri kuti tisatedzere mitemo yelockdown asi kuti kuonesawo chete chimiro chine zvinhu kuti chiri kufambira mberi here kana kuti chiri kudzokera kumashure unobva wangosara wakazvishaya kuti ndekupi kwatakatarisa kana kuti ndekupi kwatiri kuenda ndinotenda zvangu
halo pastudio 7 makadi vana vajonge kandemiri vose studio 7 nevakateerera tongoti ngatibatanei paino nguva yecovid ngatibatanei kana kuine chinenge chabva kunze chatumirwa nemamwe masangano ngachive chinongosvika sezvachiri nyaya yekutumira mari dai yachimboregwa kutumirwe chikafu kana chatumirwa World Food Program ngavafambe mudzimba vashande nemasabhuku nemakansela vanoziva vanhu nekuti kuti mari inosvikira kumaoko asiriwo yozowanikwa yaakushandiswa mamabasa asingaite tatenda tiini John Ripa Mangura
sera sei vana mukoma hwandi nana mukoma jonga nevamwe vose vashamari studio 7 nizwa rangu ndinoitwa Obet Mahwangwa ndobva pazakapo ndambotaura pavakomana ava vezana vanotaura kuti kai pavanhu vese vanomwa mapiritsi enhangiri HIV ngavatore mapiritsi e3 months ko vanondingi kubudisa pachina kuti vandaita lockdown kwe3 months kuwedzera mamwe madays vanondingobudisa pachena pakuda kunhangira pakuda kuvandabva vachinhangira manje muzimbabwe muchafiwa nenzara nevamwe vanhu vakawanda vanoti neizvezvi vanhu vachirovana vanhu vanofanira kugadziswa ipapo
tanzwa vanhu vachitaura zvakawanda kumucha vachiti kuri kufiwa nenzara kuri kudii inini ndinonzi Godwin Mangi ndiri kuno Krefontein vanhu vari kutofawo nenzara tine vanhu vakawanda kwazvo vari kufa nenzara ende mabasa acho anga asitoriko zvavabatwa necoronavhairas ndo yazotokonzeresa wesi mhuri yakawanda iri kutofa saka dai matogona kutovabatsirawo ivanhu vakaita seiwavo
adii pastudio 7 ine ndinofara hangu ini ndikuda kubvumirana neataura nezvekuti vamunangagwa ndoona kuti vane chavari kuziva nemaererano necovid coronavirus ichokwadi ichocho izvozvi vanhu vakavhurwa kumusika kumbare vari kunzi vanhu ngavaende kumusika vanhu ngavafambe but pari kunzi shutdown lockdown inini lockdown yacho handiesi kumbondibatsira handisi kuona zvairi kushanda because vanhu vari kufamba mabanks avhurwa kumusika kumbare kwavhurwa saka ndisizoti pointi yavo chaiyo chaiyo ndeyei chinangwa chavo ndechei vari kutedzera dzimwe nyika here kana kuti pane zvavari kuda ndiri kuwirirana nemunhu uyo ataura nezvekuti handifunge kuti vane zvavari kuziva ende havana kana shungu its true dai vangoregedza isusu vanhu tifambe tichidzivirira sezvo zvanga zvichitaurwa tarisai moona kuti nguva inei echechi yatokwana easter tinofanira kunge tiri pachechi tichinamata tichirumbidza mwari tichifamba tichienda nekrosi yedu tatotadza muno muzimbabwe nenyaya yamunangagwa because vari kungotedzera zvisirizvo dai vatipa mukana tienda kunonamata tichirumbidza mwari inatsa ndamboona easter inoitirwa mumbe first time in my life since ndazvarwa because easter tinofamba nekrosi tichienda tichinorumbidza mwari saka zvakangofanana nevanhu vari kubuda vachinotengesa madomasi kumusika tadii kungofambawo nekrosi dzedu kuenda kunopemberera mambo edu yesu kristu tichifamba nenzira yechipiyaniso
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazo enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Chikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvichitevera ongororo inoratidza kuti vanhu vatema vemuAmerica ndivo vari kunyanya kufa nechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19. Vanoonekwa sekuti ndivo vachamirira bato reDemocratic Party musarudzo dzemutungamiri weAmerica munambudzi gore rino vaJoe Biden. Vari kukurudzira kuti bazi rinoona nezvezvirwere reCenter for Disease Control and Prevention ribudise pachena ongororo dzakaitwa dzese kuti paonekwe kuti vanhu vari kunyanya kuurawa nechirwere ichi ndevapi. VaBiden vati kunyange hazvo America iri pakaoma, vanonzwisisa kuti zviri kuitika zvinobata vanhu vechitema nevechilatino zvakanyanya. VaBiden vatiwo vanhu vechirudzi chenavajo muno muAmerica vari kuonawo vanhu vavo vazhinji vachifa nechirwere ichi, izvo vati zvinofanira kuongororwa. Mumashoko avo aya, VaBiden vabatana nevamwe vamiriri veDemocratic Party vanosanganisira amai Ayanna Pressley vekuMassachusetts, amai Kamala Harris vekuCalifornia, vaCory Booker vekuNew Jersey naamai Elizabeth Warren vekuMassachusetts vari kuda kuti Center for Disease Control and Prevention ibudise pachena zvainoziva pamusoro pemarudzi ane vanhu vari kunyanya kufa neCOVID-19. Vamwe vaimbi munyika vanoti nyaya yekumboti vanhu vagare mudzimba dzavo kwemazuva makumi maviri nerimwe iri kuvakanganisa zvakanyanya basa ravo sezvo vachishanda neveruzhinji. Mumwe muimbi ari kugununa nenyaya iyi ndiDamascus the Afro Guy. Muimbi uyu ane kambo katsva kaakabura hake vanhu vasati vanzi vagare mumba nekuda kwechirwere checoronavirus. Kambo aka kanonzi Pauri Ikoko. Ngati nzwei hurukuro yaaita naBlessing Zulu weStudio 7.
I've been waiting for you, my baby, Zoka. I'm out of you, na pera Zoka.
Jini zoche Zoka.
Pauri koko, siva nichiri kukuda. Nichiri changu chimoko, choro mfungo mako nakabuda. Pauri koko, siva nichiri kukuda. Nichiri changu chimoko, choro mfungo mako nakabuda. Usandi kanganwe, kanganwe. Usandi kanganwe.
Ya, kwa uri koko, taka inyorera vaya vanenge vachidana na deni wabu vaso paradzana sei umwa waku England umwa asara kuZimbabwe. So taingoti kwa uri koko ziva kuti ndichiri kukuda chero mupfungwa mako ndakabuda asi ziva kuti uchiri mumwoyo mangu.
Kunawo makatsikisa mutakunanzva wevhidhiyo. Zvakatora nguva yakareba zvakadii muchibika vhidhiyo iyi?
Mugoma pakashandwa. Ndofunga takaita 2 days. Takaita 2 days rekutanga takatanga kuma 9 makuseni tikapedza usiku kuma 12 ndokunga dzadzata kuma 1 zvekuti kuti ndenda katozopinda kuma 3 panenge pachishandu kwa mukoma
vanhu vakawanda pasirose vari kuchema chema nenyaya ye coronavirus izvi zvirukanganisa iwo sei semuimbi
ya uyu mubvunzo muhombe uyu mukoma tichitarisa kuti corona chirwere chatekeshera pasirese ende chiri kuaffecta munhu nemunhu mashandiro ake anoita kuti mhuri yake ichinge ichirarama asi sekuvaimbi zvinodhipenda nekuti manga makaplana kuita sei like mwedzi unowu panga paine mashows akawanda atanga takahayiwawo like 3 akatokanselewa pane mavideo shoots akawanda aitaifanirwa kuita anenge 2 akatokanselewa then pane marecordings futi akawanda ayo ndo akawandisa atakatokansela futi saka tangomirira kuti pazvinodzikama then toenderera mberi nekushanda kwedu asi chirwere chekorona chatidzosera kumashure zvikuru
aiwa tinokutenda zvikuru mukoma Damascus nekupinda muchirongwa chedu chanhasi
ya ndotendai mukoma Blessing stay safe kwamuri ikoko
Janditori muvimi akutirwa mene I've been waiting for you my baby toka Meno kwa ichaperera Cause baby you know kutinangana katoperera You gave me your heart Ukatendi ninda muritzi Amana Ndinzire otzi tzi Please Remember those days Ama zako zaisa ndido chingo ndida both ways Uchende parudo ruri tipa Kuzje kumiri raba get kunge kipa sense nakupana ndenda shota kana mkaka
uri Damascus the Afro guy na kokambo kanonzi Paul Ikoko ange achitaura parunare na Blessing Zulu we Studio 7 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau hurumende inokurudzirwa kuisa mauto anoshanda muvanhu mazuva ano pasi pemapurisa mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vanoita musangano nana chiremba vana mukoti nevanomirira vashandi vakakosha munyika tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka
Soku isika tisenda baku VO.